Mwari vanoyambira vanhu zvekuita uye nezvenguva ichauya. Mwari vanorambira vanhu zvekuita uye nezvenguva ichauya. Muteereri, chinondifadza pana Mwari kana kuti chinondikomborera rigandise mashoko echinamato, nekuti unoziva kapane mamwe mashoko atinongotaurawo sevanhu, pozoya mashoko echinamato, mashoko eumwari, mashoko ana Mwari mukati, semashoko ekuti kukomborerwa, kuropafadzwa, kusimudzirwa nezvimwe zvakadaro daro. Saka ndiri kuti inini kana paine chimwe chinhu chinondiropafadza kana kuti chinondikomborera pamusoro paMwari, ndechekuti Mwari havangoiti zvavanoda kana kuti havangotongi vasina kuyambira munhu. Mwari havangopi munhu basa voti ita zvakati vasingamuudzi maitiro aanofanira kuita basa racho. Kana ukapinda mushoko raMwari, ukapinda muBhaibheri chaimo chaimo, ukatarisa vanhu vakapiwa basa naMwari, vanonzi enda unoita zvakati nezvakati nezvakati, vonyatsoudzwa maitiro avanofanira kuita basa iroro. Kana paine matambudziko anenge achiuya nekuda kwekuti vanhu vari kuramba Mwari, Mwari aitanga atuma vaprofita vake kuti vayambire vanhu. Kana vachinge vayambira vanhu, kutongwa kozotevera. Mwari haiita zviya zvekuvandira vanhu zviya zvekungokaruka aunza kutongwa, kana kungokaruka aunza shamu yake pamusoro pevanhu. Mwari hashanda achidaro, Mwari anoyambira. Chimwe chandakaona pana Mwari ndechekuti vanoyambira paine nguva. Vanokupa nguva zvekuti kana wakadzima, ndanganda kuda kuti wakadzima nekuti ndozvandinonzwa vechidiki vachitaura, asi kana usina kungwara, kana usiri munhu anoona, pamwe unotokanganwa kubva mukuyambirwa kwaunenge waita naMwari. Mwari vanenge vayambira, iwotokanganwa zvako kuti pane chimwe chinhu chichaitika. Mushure mekukanganwa kwako ikoko, unozoona zviya zvakavimbiswa naMwari zvichizouya paupenyu hwako. Ndiri kuti neMwari havangoiti chinhu, havangotongi, havangounzi dambudziko vasina kuyambira vanhu vavo. Kunyange tikatarisa mamiriro anga akaita zvinhu mumazuva aNoa chaiwo chaiwo. Hanzi nomuimbi, ndiye Noa akavaka ngarava, akaivaka chinyararire. Noa anzi wakaparidzira vanhu, akavaparidzira vhangeri. Hanzi asi vakariramba chose kusvikira mvura zhinji yazouya. Mushure mekunge variramba chose vhangeri raNoa, Noa akayambira vanhu akati Mwari vachatonga, Mwari vachaunza mvura zhinji, Mwari vachaparadza zvinhu zvose. Saka uyai tivake ngarava, uyai titendeukire kuvhangeri iri. Ndosaka muimbi akaimba akati iro vhangeri rerudo razouya kaimiwei. Hanzi baba honaika, honai, honai baba, razouya, rauyawo chero muno muZimbabwe. Akauya naro Noa vhangeri reruponeso, akauya naro Noa vhangeri rerudo, akauya naro Noa vhangeri reupenyu, akaparidzira vanhu, asi havana kuteerera Noa. Vakaramba shoko raNoa, vakaramba vhangeri rerudo, vakaramba shoko roupenyu, vakaramba shoko raMwari, vakaramba shoko raivaita kuti vatize rufu vaende kuupenyu. Mushure mekunge vaita saizvozvo, kutonga kwaMwari kwakauya. Hanzi mvura zhinji yakanaya yakange isina kumboonekwa. Kwakatanga kuchanayaka, handiti vanhu vanodzipa mazita, ndofunga vamwe vakati hairi ibumharutsva. Zvikanzi nevamwe aya madziura chando, zvikanzi aiwa iyi ndo yekutangisa inotanga mwaka. Mvura igoramba ichinaya bedzi, igoramba ichinaya chete, dzikatanga kupiwa mazita, vachingotarisa bedzi vachifunga kuti ichamira, ikaramba ichingonaya bedzi kusvikira yaakuyerera, kusvikira yazadza pasi rose, kusvikira aishe nemudzimba yaakupinda aishe, yaakutosvika pamafafitera aishe, dzimba dzaakunyura taakutofa. Ndofunga vamwe vakambomhanyawo makoma vachitiza, vamwe vakakwira mumiti, kusvikira yabata ipapo ichibva yazadza nyika yose. Asi munhu akanga ateerera Mwari, akanga ateerera kuyambiro yaMwari, gamba rekutenda rinonzi Noa, gamba rekutenda muranda waMwari Noa, hanzi akapinda muareka nezviviri nezviviri mungarava, achibva apinda imomo. Apinda mungarava, shoko raMwari rinotaura kuti kunyange mvura yainaya, asi ngarava yaingoyangamira zvayo, yanga yakangoyangamara pamusoro pemvura. Hazvaive nebasa kuti kuri kunaya zvakadii, hazvaive nebasa kuti hasha dzaMwari dzanga dzakakura zvakadii, hazvaive nebasa kuti Mwari vakanga vachiidurura panyika mvura zvakadii. Noa akanga achingoyangamara ari muchikepe kana kuti mungarava, ari pamusoro pemvura, nokuti akanga ateerera shoko raMwari, akanga ateerera yambiro yaMwari, akanga ateerera kudzidzisa kwaMwari, akanga ateerera kutaura kwaMwari, akanga ateerera kuda kwaMwari, akanga ateerera magwaro matsvene, akanga ateerera shoko roupenyu, akanga ateerera kudzidziso inoraramisa. Kwaive nenguva yakanga ichizouya yaitaurwa naNoa, nguva yokutonga kwaMwari. Kune nguva iri kuuya iri kutaurwa naChidimuro, kune nguva iri kuuya iri kutaurwa namufundisi vako, kune nguva iri kuuya iri kutaurwa nevatendi vakakukomberedza, kune nguva iri kuuya iri kutaurwa mushoko raMwari, kune nguva iri kuuya iri kutaurwa kuchechi kwenyu, kune nguva iri kuuya iri kutaurwa kwese kwese. Nguva iyoyo inguva inonzi zuva raShe, nguva yokutonga kukuru kwaMwari, nguva iyo Mwari vachange vachienzanisa nyika, nguva iyo Mwari vachange vachiita kuda kwavo, nguva iyo Mwari vachange vachipa vanhu mibayiro inoenderana nemabatiro avakanga vachiita. Muteereri, zvimwe zvinoda kunyarara. Ndinopfuurira mberi nechitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Chidzidzo chanhasi, muteereri, ndicho chichange chichipedzisa bhuku ramuprofita Joere. Unozviziva kuti zvirongwa zvatinenge tichipedzisa rimwe bhuku paya pandinoti tasvika kwamvura yacheka makumbo, zvirongwa zvandisinganyanyofariri, kwete nekuti handisi kufadzwa nezvandichataura muchirongwa, asi kuti ndinenge ndaakunakidzwa zvino nebhuku, ndaakunyatsorinzwisisa, ndaakunyatsoziva kuti icho chinomirira zvakati, icho chiri kureva izvo neizvo, tobva tasvika kwarinoperera. Zvinondirwadza, ndinenge ndaakuda kungoramba ndiri mubhuku iroro, kana tiri muna muprofita Joere tongoramba tiri muna muprofita Joere, kana tiri muna Johane tongoramba tiri muna Johane, kana tiri muna Mariko tongoramba tiri muna Mariko. Ndozvandinenge ndaakuda, asi chisingaperi hanzi chinoshura. Saka nguva imwe neimwe tinosvika kuzvirongwa zvakaita sechirongwa chino, chinova chirongwa chatinopeta bhuku ratanga tichitarisa. Nhasi tiri kupeta bhuku ramuprofita Joere, uye ndinotenda kuti tichapedza hedu tichibatirana pamwe chete sezvatainge tichiita munguva yakapfuura. Muchidzidzo chakapfuura ndinoyeuka ndichiguma ndiri pandima 8 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Apo ndainge ndichitaura kuti kutonga kwaMwari pamusoro peTire nepamusoro peSidhoni chainge chiri chiprofitazve chamuprofita Jeremia namuprofita Ezekieri namuprofita Isaya. Apa ndinenge ndichitaura kuti ndiwo vamwezve vange vambotaurawo nezvazvo. Chinondifadza ndechekuti zvavanga vachitaura zvainge zvichibva kuna Mwari Baba, uye chainge chiri chinhu chimwe chete. Zvino nhasi ndinoda kuti ndigosimudzira ndichibva pandima 9, uye ndichange ndichionesana newe chokwadi icho muprofita Joere anoda kupedzisa nacho. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti Mwari vanoyambira vanhu zvekuita uye nezvenguva ichauya. Mwari vanorambira vanhu zvekuita uye nezvenguva ichauya. Kubva pandima 9 kusvika pandima 10 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 kubva pandima 9 kusvika pandima 10. Shoko roupenyu rinoti, paridzirai izvozvi pakati pamarudzi, zvigadzirirei kurwa, kurudzirai varume vane simba varwi vose ngavaswedere vaende kundorwa, pfurai mapadza enyu ive minondo namapanga enyu okuchekerera miti ave mapfumo, usine simba ngaati ndine simba. Mumwe munhu akamboti iye Bhaibheri apa rainge richifanira kuti riti iro, pfuurai minondo yenyu kana kuti mapadza kuti agova mapfumo. Bhaibheri pano rinoti pfuurai mapadza agova minondo. Chandinoda hama yangu kuti ugoziva ndechekuti kana nguva ichakangoita zvayo sazvino apo Kristu Jesu anenge asati auya kuzomisikidza umambo, chokwadi ndechekuti icho munhu anenge achifanira chete kuti agare ari munhu akazvigadzirira. Nguva ichauya hayo apo munhu anenge achifanira hake kuti agopombonoka achizvigadzirira hake. Asi kana zvisina kunge zvadaro, chokwadi ndechekuti munhu anenge achifanira kuramba akazvigadzirira paupenyu hwake. Ina handifunga hangu kuti nguva ino ndiyo yatingati vanhu ngatigarei hedu takarivara mudzimba dzedu tichiita hedu sezvinonzi hakuna chimwe chinhu chiripo. Aiwa, chokwadi kana ukarivara nenguva ino hauchazivi chaunoita chero nyika chaiyo. Kana ukaona hurumende ichirasa zvombo zvokurwa nazvo nenguva ino, chibva wangoziva pachena kuti zvichida munhu iyeye anenge achitungamira hondo yacho kana kuti hurumende yacho ane chimwe chinhu chinomunetsa mupfungwa dzake. Nguva ichauya hayo yekuti nyika navanhu varashe zvombo zvavo, kwete nguva ino. Nguva ino ndiyo yatinenge tichifanira kutora mapadza kuti tigoapfuura aite minondo. Inguva yekuti tigogara takazvigadzirira muupenyu hwedu. Kana Jesu achinga auya zvino panyika nokumisikidza umambo hwake, aiwa, munhu angambononoka hake uye munhu angarivara hake nokuti inenge yava nguva yacho. Ndinotenda kuti ichasvika nguva Mwari yavachadana kuvanhu kuti vagopfuura minondo namapadza namapfumo kuti agova hawo mapadza. Apa zvinenge zvichireva zvinokuti nyika inenge yave nerunyararo chairwo uye kuti kunenge kuchisina kurwa. Nenguva ino tinofanira chaizvo kuti tigochengetedza misha yedu. Tinenge tichifanira chaizvo kuti tichengetedze zvose zvatinazvo, nokuti kana tisina kunge tadaro, chokwadi tinorasikirwa nezvatinenge tiinazvo muupenyu hwedu. Nyika yatigere hama yangu yaipa chaizvo. Kwava nezvimwe zvisikwa zvanyanya kuipa chaizvo. Zvipuka zvacho izvozvi zvipuka chaizvo kupfuura kunyange neshumba chaiyo. Nhasi uno kana ukaona munhu achipakata zvombo, anenge asingapakatiri shumba mbada nezvimwe, aiwa, anenge achipakatira chimwe chisikwa china makumbo maviri. Chisikwa chacho ndicho chinonzi munhu. Ufunga hama yangu, munhu aipa chaizvo nhasi uno kupfuura zvimwe zvisikwa zvose. Zvino chinodiwa chete ndechekuti munhu mumwe nomumwe achenjerere upenyu hwake. Ndinoda kuti urambe uchiyeuka kuti tinorarama munyika yakaipa chaizvo, uye munhu anofanirwa kutendeuka chete. Kuti munhu anake anotonaka chete kana achinga atendeuka. Kana pasina kudaro, hapana chingabatsira munhu, uye munhu achangoramba akaipa chete. Zvino hama yangu, rega kurivara hako, zvichengete chaizvo, rega kutendeukira kuzvinhu zvisiri izvo, uye rega kutendera muvengi kukufurira kuti rugare nerunyararo zvatovapo kare panyika. Zvichavapo hazvo kana muchinda worugare achinge auya panyika ino chete. Jesu ndiye muchinda worugare. Ndiye achauya kuzomisikidza umambo hwake pane ino nyika. Kana muchinda worugare achinga auya, ndipo rugare ruchauya panyika ino. Jesu ndiye muchinda worugare. Ndiye anobunza rugare panyika yose. Jesu achauya norugare rwacho. Pandima 11, muchitsauko chechitatu, mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 3, pandima 11. Shoko ropenyu rinoti, chimbidzikai muuye imi marudzi ose akapoteredza muungane. Imi Jehovha mhare dzenyu ngadzi burukireko. Marudzi avanhu ngaamuke aende kumupata waJehoshafati. Nekuti ndipo pandichagara ndichitonga marudzi ose akapoteredza. Muchidzidzo chenguva yekupedzisira, Ishe vanotaurawo kuti vachatonga vanhu maererano nokubata kwavanenge vaita vanhu vaMwari. Hama yangu, ndinoda kuti uone kuti muupenyu hwako Mwari vanoda chaizvo kuti vanhu vagounganazve. Mwari vanoda havo kudzoreredza vanhu. Zvino chinonetsa chete ndechekuti munhu ndiye anoomesa musoro. Uye chinhu chakaipa chaizvo kuti munhu agoomesa musoro iwo Mwari vachitaura zvavanenge vachifanirwa kuita zvacho. Pandima 13 muchitsauko chechitatu, mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 3, pandima 13. Shoko ropenyu rinoti, isai banga renyu mumunda nokuti zviyo zvaibva. Uye uyai musvine nokuti chisviniro chewaini chazara. Zvisviniro zvinopafuma nokuti kushata kwavo kwakura. Ndinotenda kuti iko zvino kuburikidza nokudzidza wave kunzwisisa chaizvo kuti upenyu hunongopfuura chete nemuzvizere uye nemumwaka. Uye chizere chimwe nechimwe nomwaka mumwe nomumwe une nguva yawo. Pandima 14 muchitsauko chechitatu, mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 3, pandima 14. Shoko ropenyu rinoti, vazhinji zhinji varipo mumupata wokutonga. Nokuti zuva raJehovha rava pedyo mumupata wokutonga. Muprofita Joere anozivisa nguva yacho iyi sezuva rashe. Zvose zvaanotaura zvinenge zvichingorurama chete munguva yacho iyoyo. Iyo nguva yacho ichatanga nokuenda kwaJesu achienda nechechi. Chechi ichabvutwa naJesu ufungi. Zvino kana chechi ichinge yabvutwa, apa zvino ndipo pachatanga dambudziko revanhu vanenge vasara panyika ino. Nguva yacho iyoyo ichangoramba chete iripo kusvikira nguva iyo Jesu achauyazve. Kana Jesu asina kuuya, zvechokwadi nguva yacho ichangoramba chete iripo. Pane chimwe chinhu chinondikomborera pano chinotaurwazve namuprofita Joere. Muprofita Joere anotaurazve pamusoro pekukanganisika kuchaitika kuzvinhu zvekudenga. Ndinoda kuti tiende pandima 15 kusvika pandima 17 muchitsauko chechitatu, mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 3, pandima 15 kusvika pandima 17. Shoko ropenyu rinoti, zuva nomwedzi zvasviba, nyeredzi dzinobvisa kupenya kwadzo. Jehovha uchaomba ari paZioni, uchanzwisa inzwi rake ari paJerusarema. Denga rose nenyika zvichadengenyeka, asi Jehovha uchava utiziro wavanhu vake nemhare yavana vaIsraeri. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu, ugere paZioni, iro gomo rangu dzvene. Ipapo Jerusarema richava guta dzvene, hakuna vatorwa vachazopfuura napo. Chandinoda kuti ugoziva ndechekuti Jerusarema richiri guta rizere kunyange navahedheni chaivo. Chimwe chandinoziva ndechekuti kana uchinge waendako, vanhu vaunonyanyosangana navo vange vachishanya handi vaJudha chete. Zvichida vaJudha vacho vanenge vatori vashoma chaizvo, asi vazhinji vaunongochisangana navo vatori vahedheni chaivo. Vahedheni ndo vanenge vazere chaizvo muguta macho imomo, vachikwira nokudzika. Chavanenge vachida ndiko kunaka kweguta raJehovha kwavanenge vachiteverera. Asi zvandinoziva hangu ndezvekuti nerimwe ramazuva Ishe vachavamo ivo pachavo mbune. Zvinone nguva iyoyo zvinenge zvisina zvinokuita senguva ino. Iyoyo ichange irimwo nguva. Zvinopano patasvika zvino tinopinda muumambo kana kuti munguva youmambo. Ndinoda kuverenga ndima 18 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 18. Shoko roupenyu rinoti, zvino nezuva iro makomo achadonha waini inotapira, zvikomo zvichaerera mukaka, hova dzose dzaJudha dzichaerera mvura zhinji, mumba maJehovha muchabuda tsime richadiridza mupata weShitimi. Zvino nezuva iro, zuva ripi racho? Zuva rasvika. Zvanzi makomo achaerera waini. Iyi ichange iri nguva yeumambo. Ndataura ndichiti nguva yeumambo waJesu ichauya. Zvino kana ichinge yauya ndiyo nguva yandinotenda kuti munhu angarivara hake uye munhu angatarisira rugare chairwo. Hongu nhasi uno tingagona hedu kuti tine rugare, asi chokwadi chaicho ndechekuti rugare chairwo irwo ruchauya kana Kristu Jesu achinge amisikidza umambo hwake pane ino nyika. Zvanzi zvimwe zvikomo zvichange zvichierera mukaka. Zvikomo zvaJudha zvichange zvichiererawo mvura. Ndinotenda kuti wega unobva wangozvionera kuti chokwadi iyi inenge irimwo nguva hayo. Kana Israeri yainge ichichaiwa mvura nenguva ino kana kuti mazuva ano nenguva iyoyo, kunyange zvodii kunenge kune mvura zhinji zhinji kwazvo. Zvanzi mumba maJehovha muchabuda tsime uye tsime racho richadiridza mupata weShitimi. Ichi ndicho chimwe chinhu chinonakidza chaizvo kunzwa, nokuti mupata weShitimi uri kune rumwe rutivi rwerwizi rwaJoridhani. Zvino zvaizoitika chirudzi chaizvo kuti mvura ingaerera ichienda murwizi rwaJoridhani. Zekaria anotitaurira kuti zvikomo zvichapa mukaka nenguva yacho iyoyo. Saka chinhu ichi rinenge risingatombori dambudziko zvaro kuti zvigoitika. Ndizvo chaizvo zvichaitika. Ndizvo chaizvo zvichaitika nenguva yacho iyoyo. Pandima 19 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 19. Shoko roupenyu rinoti, Ijipita richava dongo uye Edhomi richava renje rakaparadzwa nemhaka yesimba rakaitirwa vana vaJudha, zvavakateura ropa risine mhosva panyika yavo. Mwari vachatonga Ijipita neIdhomi kunyange nguva youmambo hwemunguva ine churu chamakore. Vainge vari vavengi veumambo kana kuti rudzi rwaIsraeri. Ufungane nhamo chaizvo munhu mumwe nomumwe anenge achivenga anodiwa naMwari. Ane nhamozve anorwisa anenge achirwirwa naMwari. Ucherechedze upenyu hwako kuti hauvengi here anodiwa naMwari, uye haurwise anorwirwa naMwari. Nokuti chandinoziva muupenyu hwangu ndechekuti Mwari vanorwira wavo. Pandima 20 nendima 21 muchitsauko chechitatu mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 3 pandima 20 nendima 21. Shoko roupenyu rinoti, asi Judha vachavapo nokusingaperi uye Jerusarema kusvikira kumarudzi namarudzi. Ndichapembedza ropa ravo randisina kumbopembedza, nokuti Jehovha unogara paZioni. Mwari vanga vasina havo kunge vambopembedza ropa ravanhu ava. Chimwe chandinoona ndechekuti Mwari vaizogara paZioni. Uye ndinoda kuti uzvione kuti handipo pavagere nhasi uno. Zvanzi neshoko raMwari vachagarapo nenguva yacho iyoyo. Jerusarema sokutaura kwandaita richava guta raJehovha ufunge. Asi nenguva ino rinongovawo chete rimwe guta rinongofanana nemamwe maguta mugere vanhu vakaipa chaizvo, uye mugere chero namahedheni chaiwo. Zvino kana Mwari vachinge vagara zvino muguta imomo, ndipo zvinopa tichaona zvinhu zvose izvi zvichizadziswa. Ndingada kana kuti tingada chaizvo kuona Kristo Jesu pachake agerema achitaura pachena kuti zvinhu izvi zvinenge zvazadziswa. Nguva ichauya, zuva raShe richauya. Mudikani, pano ndipo panoguma chidzidzo chanhasi, uye ndipo panogumazve bhuku ramuprofita Joere. Ndinotenda kuti ranga richibatsira upenyu hwako uye richaramba richibatsira upenyu hwako.